Samueri wokutanga, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Sauro akataurira mwanakomana wake Jonatani navaranda vake vose kuti vauraye Dhavhidhi. Asi Jonatani aida Dhavhidhi zvikuru akamuudza akati, “Baba vangu Sauro vari kutsvaka mukana wokukuuraya. Ungware mangwana mangwanani uende undovanda uye ugare ikoko. Ini ndichabuda ndigondomira nababa vangu mumunda maunenge uri. Ndichataura navo pamusoro pako ndigozokuudza zvandinenge ndaona.” Jonatani akataura zvakanaka pamusoro paDhavhidhi kuna Sauro baba vake akati kwavari, “Mambo ngaarege kuita zvakaipa kumuranda wake Dhavhidhi. Haana kukutadzirai, uye zvaakaita zvakakubatsirai zvikuru kwazvo. Akabata upenyu hwake mumaoko ake paakauraya muFiristia. Jehovha akakundira vaIsraeri vose nokukunda kukuru, uye imi makazviona mukafara. Zvino munoitireiko zvakaipa kumunhu asina mhosva saDhavhidhi nokumuuraya pasina chikonzero?” Sauro akateerera kuna Jonatani akaita mhiko iyi achiti, “Zvirokwazvo naJehovha mupenyu, Dhavhidhi haangaurayiwi.” Saka Jonatani akadana Dhavhidhi sapamazuva akare akamuudza zvose zvavakanga vataurirana. Akauya naye kuna Sauro, uye Dhavhidhi akava naSauro. Hondo yakavapozve, Dhavhidhi akabuda akaenda akandorwa navaFiristia. Akavauraya nokuuraya kukuru zvokuti vakatiza pamberi pake. Asi mweya wakaipa wakabva kuna Jehovha wakauya pamusoro paSauro paakanga agere mumba make ane pfumo rake muruoko rwake. Dhavhidhi paakanga achiridza mbira, Sauro akaedza kumubayira kumadziro nepfumo rake, asi Dhavhidhi akamunzvenga. Sauro akabayira pfumo mukati mamadziro. Usiku ihwohwo Dhavhidhi akatiza akapunyuka. Sauro akatuma vanhu kumba kwaDhavhidhi kuti vairinde uye kuti vamuuraye mangwanani. Asi Mikari mukadzi waDhavhidhi akamuudza kuti, “Kana ukasatiza noupenyu hwako manheru ano, mangwana uchaurayiwa.” Saka Mikari akaburutsa Dhavhidhi napawindo, iye akatiza akapunyuka. Ipapo Mikari akatora chidhori akachiradzika pamubhedha, akachifukidza nejira akaisa mvere dzembudzi kumusoro wacho. Sauro akati atuma vanhu kundobata Dhavhidhi, Mikari akati ari kurwara. Ipapo Sauro akadzorera vanhu kwakare kuti vandoona Dhavhidhi. Akataura kwavari akati, “Uyai naye kuno kwandiri ari pamubhedha wake kuti ndigomuuraya.” Asi varume vakati vapinda vakaona kuti pakanga pane chidhori pamubhedha uye kuti pamusoro wacho paiva nemvere dzembudzi. Sauro akati kuna Mikari, “Seiko wandinyengera kudai uchiendesa muvengi wangu kure kuti apunyuke?” Mikari akamuudza kuti iye ati kwandiri, “Ndirege ndiende hangu, ndichakuurayireiko iwe?” Dhavhidhi akati atiza apunyuka, akaenda kuna Samueri kuRama akamuudza zvose zvakanga zvaitwa kwaari naSauro. Ipapo iye naSamueri vakaenda kuNayoti vakandogarako. Shoko rakasvika kuna Sauro richiti, “Dhavhidhi ari kuNayoti paRama.” Saka akatuma vanhu kundomubata, asi vakati vaona boka ravaprofita vachiprofita naSamueri aripo ipapo somutungamiri wavo, mweya waMwari wakauya pamusoro pavanhu vaSauro, naivowo vakaprofita. Sauro akaudzwa nezvazvo akatumazve vamwe varume naivowo vakaprofita. Pakupedzisira iye akaendawo kuRama akaenda kutsime guru rapaSeku. Zvino akabvunza akati, “Samueri naDhavhidhi varipiko?” Ivo vakati, “Uko kuNayoti paRama.” Saka Sauro akaenda kuNayoti paRama, asi mweya waMwari wakauya kunyange pamusoro pake akafamba achiprofita kusvikira kuNayoti. Akabvisa nguo dzake akaprofitawo pamberi paSamueri uye akavata pasi akashama zuva rose nousiku hwose. Naizvozvo vanhu vanoti naSaurowo ari pakati pavaprofita here?